Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Matunhu emasvingo neMidlands anoita vanhu vekutanga vane coronavirus. VaEnergy Mutodi vanodzingwa basa. Mizinda yenyika dzeEurope neAmerica muZimbabwe dzinokurudzira hurumende kuferefeta nekusunga vanhu vakapamba nekurova zvakaipisisa nhengo dzeMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwave pamakumi mana nevasere 48 mushure mukuwanikwa kwemunhu umwe chete ane chirwere ichi mudunhu reMidlands uye umwe chete mudunhu reMasvingo. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevaviri, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kozoti Matabeleland North ine munhu umwe chete. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nemaviri 92,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 2,918. Vapona vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe 37,000. VaEnergy Mutodi avo vange vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvokubudiswa kwemashoko nezviro vakabviswa pachinzvimbo ichi. Munyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika Dr. Meshack Svanda vakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa vaMutodi kutangidza nezviro. Svondo rapera gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vakabuda panhepfenyuro yeZBC vachiti mashoko akange ataurwa navaMutodi akange asingaratidzi pfungwa dzehurumende yeZimbabwe. VaMutodi vakange vashora hurumende yeTanzania pamabatiro airi kuita chirwere checoronavirus. Mushure mamashoko avaMoyo, vaMutodi vakashora gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe chete nemurume wavo vachivapomera mhosva yekushandisa nhepfenyuro yeZBC zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti vaMutodi vakasvosva mago pavakaedza kumirisana navaSibusiso Moyo.
Chipote chokutika semunhu akanga akunyanya kutaura muzano hazvinyanyoda da kuti munhu anyanye kutaura, asi vaMutodi pavakatanga kutukana na foreign minister Sibusiso Moyo vachinetsana nenyaya yekuti Magufuli pane zvaanga ataura maererano nechirwere cheCovid, ndokubva ikoko kundotanga kusendekera namapfumo nenhiki nematemo nemukuru webasa wavo Monica Mutsvangwa. Zvisinzi vana Mutsvangwa vakadai vakazodai, ndofunga ndozvakazoita kuti zvizvonyatsogumbura hurumende. Zvavazongonyora hazvo zvekuti vaya vasikana vakapambwa vaya vakazodai vakadai nemakurokoza, kwanga kwangokandirawo nemumoto, asi nyaya chaichai vanga vatosvosva mago nekurwisana naSB Moyo.
Sokuona kwenyu mimi munofunga kuti chakakonzera kuti vataure zvinhu zvakadaro pamusoro pabhosi wavo chii?
Chiripo ndechekuti tikanyatsofunga kuti mazuva ayaya vamugabe vacha vasatonga vaMutodi ndo vakanga vakabata nhingi zikapa rakanyorwa kuti vibhosi, vachiratidza kuti pande wizikidzane no ukama wawa naho dava ED dava Mnangagwa saka ukama ushamwari wacho ndofunga vanyanya kuhukoshesa vakazokangama kuti iko zvino vava baba mubasa rehurumende ende vakazobva vaiswa pasi pamaya mutsvangwa saka zvichireva tinyange ushamwari wacho huripo asi ndofunga hazvikusi hwekubasa ndihwo hwekumba ndofunga vamunangagwa vangotiwo munhu akanya kuzvitaurisa anozokanganisa mamiriro ezvinhu nokuti nyaya dzacho dzadzakungotaurwawo nekunze kwenyika saka ndofunga ndozovangozi ndinoti chimbozorora asika vahwande musazokangama kuti huzanofefwa pane utsotsi mungangonzi wachinzi vatopiwa rimwe basa rakatokura kudarika ravanga varinarikwo zvevamutoni
saka sokuona kwenyu hamufungi kuti izvi zvinochinja zvinhu zvakawanda mubato rezanu pf
handito kana kutombo ndotonzwa ndotaurona anhu vachitoita kudetsana vachitoita kufara hunde pane kufara nekunyevondika nokuti munhu adzingwa uyu munhu angachitaurisa asi muzanuka vanhu vanochengetana zvakanakanaka vazhinji vakambodzingwa vakabva vapiwa mabasa saka ndotongofunga kutiwo kungoda kutingorohwawo yatingati nyurungu public relation kana kubata kumeso asi chiripo ndechokuti vadzingwa pabasa ravanga vari kana vozopiwawo rimwe zvine zvazvimwe kwaiko zvino vanenge vakasosva mako okwamutsvangwa nookwamwoyo
nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 vakuru vemizinda muzimbabwe venyika dzakasiyana vanyora gwaro vakabatana vachiti vanotarisira hurumende kuti ichaferefeta zvakakwana nyaya yokupangwa nekutochwa kwenhengo nhatu dzemdc alliance vasaina gwaro iri vanosanganisira vamiriri muzimbabwe vesangano reeuropean union France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Romania, Sweden, Norway, Switzerland, United Kingdom, pamwe chete neUnited States. Izvi zvinotevera kutapwa nekurohwa zvakabvisisa kwavanhukadzi vatatu vebato rinopikisa reMDC Alliance vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, naNetsai Marova uye kurohwa kunonzi kwakaitwa nokutula naNtombi Zodwa Mpofu kuBulawayo vamiriri venyika idzi vati vanhu vakaita izvi vanofanira kubatwa nekusungwa mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti gwaro rabudiswa nevamiriri ava rinokosha nekuti vataura mberi kwevanhu venyika dzose kuti zviri kuitwa nehurumende muzimbabwe hazvienderani nezvavanotarisira kuti zviitwe kuvanhu
vagona chaizvo kutaura nyaya yekuti kupambwa kwevanhu kushungurudzwa kwevanhu zvakarewo kwaekurohwa kutyorwa kwemutemo webumbiro remutemo rezimbabwe ndochekutanga chepiri chakakosha ndechekuti ikurudziro yekuti pave netsvakurudzo yakadzama yekuti chii chakaitika zviri kufamba sei uyezve nharadada dziri kuita izvi zvekufamba vanhu utinye hwakadai dzinofanira kuti dzibatwe dzirangwe zvakaomarara pasi pemutemo zvese izvozvo zvinofanira kuti zviitwe kuti zvionekwe kuti nyika yezimbabwe ichiri kurenekedza mitemo nekodzero dzevanhu
vamazinga ndiko kokutanga here aka hurumende ichiudzwa mashoko akadari
hakasike kutanga hurumende ichiudzwa mashoko akadai uyezve hakasike kutanga vanhu vachipambwa muzimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa kwepakapira mberi tinoziva nyaya dzana muzvare dzetina mukoko tinoziva nyaya dzana obeti masarauri vanatiita mubeyarara vanasamata kureva zvishonzo rapera iko zvino Joanna Mamombe Cecilia Chimbiri naNetsai Marova vese ava nguva yese yazvaiitika izvi hurumende yaikurudzirwa kuti iite tsvakurudzo asi hazvisi kuitwa nemhaka yekuti ndokusakaita kuti ngakuchipindira veUnited Nations vomene nekuti Zimbabwe pachayo iri kutaridza kuti haisi kukwanisa kana kuti haisi kuda kuita tsvakurudzo yakaringana kuti kubatwe vanhu vari kupara mhosva idzi
chi chingaitwa kuti hurumende muZimbabwe iterere zvainokudzwa wone dzimwe nyika zvinji dzacho dziri nyika dzinogara dzichibatsira.
Chekutanga chakakosha ndezvaitwa izvozvo zvekutaura pachena pajekerere kuti nyika dzepasi rose hadzitenderani zvachose neunhu hweZimbabwe huri kuitika muZimbabwe, zvakarewo kukurudzirawo nenyika dzakakomberedza Zimbabwe, vavakidzani vana South Africa, nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzeSADC neAfrican Union, kuti vese vataurawo kuti kwete nyaya yekutyora kukodzero haina ngana kana ngana inofanira kuti ipere zvachose mukati meZimbabwe. Kana pasi rose rikasimuka richishora nekugura zviri kuitika muZimbabwe zvichida zvingaita kuti utungamiri weZimbabwe hunduke hukwanise kutora matanho akaringana anofanira kunge akatorwa kare kare.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga. Musangano pakati pegurukota rezvedzidzo yepasi vaKen Matema, varidzi vezvikoro zvakazvimiririra, vakuru vezvedzidzo mumatunhu pamwe nevamiriri vemasangano evarayiridzi wakaitwa nezuro muHarare unonzi wakabudirira kwazvo sezvo wakapamukana mativi ose kuti apewo maonero avo panyaya yedzidzo nechirwere checovid-19 munyika. Masangano evarayiridzi akapinda mumusangano uyu anonzi anosanganisira ZIMTA, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union pamwe neZimbabwe National Educators Union. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Zvese zvichaitika kuenda mberi, zvinhu zvichaitika paine nhaurirano, paine kutaurirana, paine kushanda pamwe chete, paine kupanana mazano nekuudzana. Ende chikuru chabuda ndechekuti zvatataurira ministri zvinova zvekuti hatifari kuti zvikoro zvivhurwe tisina kuona gwara chairo chairo rekuti zvichatorwa nehurumende ndezvipi. Zvikoro zvine vanhu vakazara vari mumaquarantine centers muzvikoro zvaklinwa, maexams achanyorwa chete kana zvinhu zvagadziriswa, zvichemo zvedu zvabuda pachena, varayiridzi vatestwa, toita zvakare zvemathermometer, zvemasanitizer, zvemamaski zvaitwa nguva yacho inofanira kunge ichiitwa. Kureva izvo kuti tataurirana kuti education inofanira kuteerera zviri kubva kuvarayiridzi pamwe chete nemaunions. Ende chikuru chabudapo ndechekuti hapana chichazowanaunzwa nehurumende tisina kuchisheya, tisina kutaurirana pamwe chete nacho.
Imi manga muine zvinyunyutwe nezvichemo zvamamuda zvitange zvagadziriswa pasati pavhurwa zvikoro, zvakatambirwa here zvamamuina zvezvi?
Chikuru ndechekuti taedza kuti vanzwisise kuti zvese zviri kuitika zvinhu zvinogadzirisika kana tikagara pasi tikataurirana, tikaupanana mazano, tikakwanisa kuenda mberi zvakanaka. Ine chikuru ndechekuti tabudisa pachena kuti even paministry of education patanga tiri hapana kana mathermometer ari kuwanikwa mumasupermarket ekuti munhu achipinda unotanga watarwa temperature yako yakamira sei, panongori chete nemasanitizer. Kureva kuti hati kana vachida kuti zvikoro zvigoita zvinhu zvakanaka kunze uku, ngazvitange pahead office, tisvikewo tichiona paine manotices ezvecovid, toonawo paine mathermometer, so that kuzvikoro zvinonoitwa. Asi chikuru ndechekuti takwanisa kusvika shoko rekuti kuvarayiridzi, tinoda kuti chirwere chisapararire kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru, nekuti tuvana tudiki tunenge tusingazivi kuti tozviprotekta sei, hatugoni kushandisa mamask, tunosheya chikafu, tunosheya bhutsu, tunosheya majuzi, tinotamba pamwe chete. Ende tainisisa zvakare kuti maclass sizes anofanira kurijuswa, mamethods nezvese zvinofanira kuitwa muzvikoro zvinofanira kuva sensitive and positive kuti hurumende izive kuti maclass sizes akakurisa.
Ko, panyaya yezuva rekuvhurwa kwezvikoro mawirirana ripi?
Zvezuva rekuvhura zvikoro hatina kukwanisa kuti tisvike ipapo nepamusana, pekuti toda kuwana mahints kubva kuministry of health, toda kuwana mahints kubva padiscussion nenhoroondo yatiri kuita nepamusana, pekuti zvese zvatiri kuita zvinhu zvichange zvichakataona kuti paground panei, nekuti tikagonovhura nepamusana pekuti zvikoro zvanzi zvivhurwe tinogona kupisira. Pane zvinhu zvakawanda zvatofanira kuti kurukure nezvazvo kuita kuti tikwanise kuzvigadzirisa. Saka apa zuva rekuti zvikoro zvinovhurwa musiwani harisati rabuda, nekuti totavira kuti minista vachaita nezvatavapa kukabhineti vachadzoka nazvo, isu tichavapa zvimwe musi weFriday, nekuti musangano weFriday wakubatanidza zvinhu zvakati wandei zvatichatora kuma trust schools zvatichatora kuma union nenhaura dzatichaita nevamwe toataurira kuti isu muonero rakamira so and kuti kubva ipapo tinozotora gwara rakanaka.
Ndevapi vamwe vakapinda musangano uyu vamajongwe?
Papa ine masangano evarairidzi reZimbabwe Rural Teachers Union, reAmalgamated Rural Teachers Union, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, ZINATU pamwe chete neProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMTA. Pamina Minister Kate Matema, mangamina Permanent Secretary Mai Tavela, mangamine zvakare ma education officials, mangamine zvakare vamwe matrust schools varungu vangatangati nawo mukati.
Avo vange vari munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vari Raymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hazvo kumanika nekusati kwave nemunhu abatwa nechirwere checoronavirus, mukuru wePlatform for Youth Development Vaclaris Maduku vanoti zvipatara zvavo zvinoda kugadziriswa sezvo mudunhu ravo muine vanhu vakawanda vari kujamba muganhu wenyika yeMozambique neSouth Africa vasina kuvhenekwa utachiona hwecoronavirus. Vanoti makambani makuru ari munharaunda iyi akaita seGreen Fuel anofanirwa kusimbaradza kubatsira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata mukuru weGreen Fuel vaBilly Rottenberg sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMaduku.
Vashandi vekuGreen Fuel vari kungoenda kubasa. Tingati nyaya iyi inoda kuti tinyatsoinzvera, nekuti pakanzi maessential services iyo kambani yeGreen Fuel inenge ichiti iri muagricultural industry, saka vaitaura kuti ivo they are offering atingati ma essential services. Asi isusu chatinenge tichida kuti tiri rwadzikanei nacho nechekuti kunyange vari ma essential services, asi pane zvimwewo zvinenge zvichiitika kukambani zvekuti havasi kunyatsopa vashandi vavo zvakanyatsokwana. Nekuti iko kambani kundokuri kugadzirwa ethanol iri kunyashandiswa, ndinoona kuti kambani yanga yakwanisa kusupplyawo within the region, nekuti nyaya yemasanitizer ari kushandiswa kugadzira masanitizers ari kubva muethanol. Saka sekambani iri kukwanisa kusupply kwakawanda wanda, saka taichitarisirawo senharaunda kuti inge iri kambani yakwanisa kuita kupfuura zvaraita pane zvavari kuita pano nepapo. Zvatachionawo
mungapa here muenzaniso wezvamuri kuti vari kuita izvi,
zvokuti vanga vachipa kumahospital kana kuti kumabusinessmen. Asi tichitarisirawo kukura kwakaita kambani yeGreen Fuel, tine tarisiro rakakura kuti vaite zvakapfuura zvavati vaita pari zvino, sekunyatsobatsirana seGreen Fuel, sezvo iriyo kambani yatotarisirawo inyanyosimbisa rubatsiro rwayo mumacommunities ari local. Saka tikutarisira zvakakura kudarika ipapo pane zvavari kuita.
Ko munharaunda menyu makaiswawo here chipatara chinorapa nechimbi-chimbi vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti isolation hospital?
Zvipatara zvatinazvo kuno kuchipinge, pane chipatara chiri paVeneka, poita chipatara chiri paSt Peters, poita chipatara chiri paMaduku nezvimwe zvipatara chimwe chakati kure chiri kuchipinge. Zvipatara zvese izvi hazvina zvakanyatsokwana. Pari zvino hatina muchipinge chipatara chinokwanisa kunge chichipuwa mukana wekuti chinokwanisa kuti kana paita crisis yekuti pane vabatwa necoronavirus vangarapwa. Sando zvinhu zvatiri kutarisa, tiri kutochema kuhurumende kuti preparation yedu kana kuti gadziriro yatinayo kuchipinge kana zvinhu zvichinge zvazoitika haina kunyatsokwana. Pane maefforts ari kuitwa pari zvino, asi hatisati tasvika paya pekuti tingati tanyatsogadzirira kuti kana tachiona uyu ukauya zvine simba, sekuti tine vari kupinda-pinda munharaunda, vamwe vanopinda nekuMozambique zvisinganyatsonzwisisika, vamwe vanobva nekuSouth Africa.
Izvozvo zvevanongojamba mabhodha zvinokonzera matambudziko akaita sei kunharaunda yenyu yeChipinge?
Tingangoti senharaunda yemuChipinge tiri parisk, kunyanya nzvimbo dzedu dzaka dziri kusaidhudha nekubhodha reMozambique, zvekuti kugadzirira kwedu kwenyaya dzezvipatara hakuna kunyatsoomira zvakanaka. Hatisati tave pachinhano chekutingati tave ready. Chipatara cheChipinge Hospital ndo changa chambonzi, ndo panifanira kunge paine isolation center. Asi zviri muchipatara zvisati zvakwana kuti zvinganyatsonzi zvingabatsira.
Mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndinoitwa Mukoma Takunda, ndiri muno zvangu muZimbabwe. Mufunge tinorwadziwa, tinoshushikana, tinobatikana kusvika pakadzama mukati moupenyu hwatiri kurarama nehurumende yeZANU PF munyika yeZimbabwe. Kubva kare nakare ishiri nemuririro wayo. Iko zvino izvi madzimai matatu MDC vakatora vakaita zvese zvavakaita, vakutauravo nonsense dzavo, asi kutaura chokwadi rimwe zuva vachasangana nazvo. Ndinongori nemeseji imwe chete kuUnited Nations. For how long are you going to give a deaf ear whilst ZANU-PF is continuously committing all the atrocities and the brutalities to the innocent civilians of Zimbabwe? Of course, we know we don't have oil here in Zimbabwe, but honestly, we also deserve good living.
Tinotenda nechirongwa chenyu chamunoita chaizvo. Handina zvizhinji zvandoda kuti nditsanangure zvangu. Zvandoda kutaura ngezvekutsigira uyo mudzimai wakataura kuti ari muHarare uyo. Ndiwo ndoda kutsigira kuti president uri kuti taunza madokta, vauye madokta abva kuChina kuti vatibatsire. KuChina kwacho pedzisire kwacho zvishuwa zvakataura kuti pedzisire kwacho chazona frege yatichinjwa kusi kunyepa, ngekuti kuChina kwacho chiriko chirwere kuchocho. Vakatadza kuchira apa chichipera. Enda hachina mushonga, hachisi kukwanisika. Asi vari kutaunza machiremba anobva China vauya kubatsira nei, nekuti isusu mumba medu muZimbabwe tagara tiinawo machiremba agara achitibatsira. Nyangwe zvavo ivo wacho vakuru vaimbotiza kurapwa imomo, uchienda korapwa kuiko kunana China, kudzinyika dzipi dzavaienda korapwa. Iko zvino zvamabhodha zvakavharwa, zvavari kurwara vari kurapirwa ipi? Andava kurapirwa imomo muZimbabwe. Asi zvavakuita zvekutanzi taunza maChina, pedzisire vanzwa kuti maChina iyo zvitoziziva kuti pezvishuwo zvaitaura mudzimai nge zvechokwadi. Izvi kuti pakupedzisira kwacho vane zvavakatobvumira nazvo kuti pavachapedza basa ravo vanotya nzvimbo kana kavachapiwa, zvinotonzwa kwamutingi pechina.
Vashamarari veStudio 7 ana Mukoma Jonga. Ini ndinonzise Magura, andiri kuCape Town, South Africa. Tataurawo pamusoro penyaya yekubata kwemadzimai matatu MDC inoshamisa. Chandinoda kungotaurawo ndechekuti deno zvaigodzera iri ndo patinofanira kuona kukosha madzimai vaatidzewo kuti zvakaitwa vamwe vavo havazvifariri. Deno madzimai emunyika medu anga akabatana asingaiti kuti avona dambudziko anofanirwa kuzvipedzera kana kuti kuzvimirira ega. Ndobva vaifanirwa kuchibatana kuchiratidza kuti vakabatana, vanoshanda pamwe semadzimai. Zvanga zvisingadi varume, hazvidi varume mukati izvi, zvachingoda madzimai kana kuri kuti anotowedzera kutaridzira achiratidza kutsutsumwa. Ndinofunga zvaibatsira kuti nyaya iyi yokubatwa kwemadzimai munyika medu yanyanya kuenderera, because hapana action inotogwa.
Makadi vashamarari veStudio 7, ndinokutendai nebasa ramunotiitira rekutiudza nyaya dzechokwadi dzinoitika mukati menyika yeZimbabwe. Inini ndiri kutaura ndiri kuno Port Elizabeth kuSouth Africa, ndinoitwa mbuya Kimberly. Veduwe, ini ndakabatikara zvakanyanya nekushungurudzwa kwakaita madzimai matatu ayo. Mufunge, vakadzi ava zveshuwa vakaita havo toitoi yavo nguva yelockdown, asi vakanga vakazviprotekta miromo iyo nemhino. Vaivi vari kuchichemera kuti vanhu nzara, gavhumendi ionawo kuti nzara, vanhu vakaitwa lockdown asi havana chekudya. Mufungeka, zvakaoma, nokuti munyika yekwedu yeZimbabwe iyi manga musina umbenge makaita strong opposition party yakaita seiyoyi MDC Alliance. Vanga vachida kungoti vagari vachitira vanhu madira ajojina, kuti munhu hapana munhu anofanira kutaura chinhu chino chakanaka. Vanga vachingoramba vanhu takatsitsirwa. Zvino pavaona kuti MDC Alliance iri kuda kusumudza upenyu hwevanhu, vakuti teki, vachirova vachiita sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mchiti uzazwa mnofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamwe matunhu muAmerica atangidza kuzorora zvemabhizimisi pane kusawirirana pakati pemutungamiriri wenyika vaDonald Trump nemamwe magavana pamusoro penyaya yekuzorora zvemabhizimisi uye yekuti vanhu vachibuda mudzimba dzavo pavanodira. Tabvunza Dr. Frank Guni kuti zvinhu zvakamira sei maererano necoronavirus muAmerica.
Ari zvino muno muAmerica tiri kuona kuti mahurumende dzematunhu dzemastates ese ari 50 dzabvumira at least partial opening, kureva kuti matunhu ese ari 50 emuno muAmerica kwese kwatanga kuvhurwa zvine nzira dzakasiyana siyana, asi tinoona sekuti hurumende dzemuno muAmerica dzematunhu pamwe chete nehurumende yenyika yese vanenge vari kushanda pamwe chete kuitira kuti makambani avhurwe, upfumi hutange kusimuka. Uye kuvhurwa uku kunenge kuvhurwa kune tarisiro yokuti vari kudzokera kumabasa vange vachishanda mune zvakanaka. Kumazhinji mastates varenge vari kuti kuitwe social distancing, yayekuti vanhu pave nemukana kana vakatarauka pakati pevanhu vaviri vega vega kuitira kuti pasava nekutapurirana utachiona. Tiri kuonawo zvekare kuti mamwe mastates anenge ari kutiwo panenge pachivhurwa apa vari kudzokera kumabasa vaongororwe vaonekwe kuti havana utachiona. Kumwe kwacho vanenge vari kuti vachashandisa dzimwe nzira dzinogona kubatsirawo zvadzo kuti vazive kuti vanhu vanorwara here kana kuti havarwari, zvakafanana nekuongorora kuti vanhu vari kudzoka kumabasa vari kupisa miviri here kana kuti kwete.
Muno muAmerica makamira sei kana takatarisa vanorwara nechirwere ichi?
Imo muno muAmerica utachiona huri kuramba huchiwanda chaizvo. Vanhu vanorati vabatwa neutachiona hwaakutosvika hwaapadyo nokusvika 1.6 million muno muAmerica. Uye avo vati vafa nekuda kwechirwere cheCovid-19 vane huwandu hwapfuura 93,000 vati vafa pari nhasi, kureva kuti huwandu uhwu hwese hwevanhu vari kufa nevanhu vari kutestwa vachiongororwa kuti vane utachiona huri kuramba huchikwira zvavo. Asi zvinonakidzawo ndezvekuti huwandu kana kuti mandamba evanhu vatsva vari kubata utachiona patsva unenge huri kudzikira.
Ko, kumatunhu akatangidza kuvhura zvemabhizimisi kwakamira sei pari zvino?
Kwacho tinoona sekuti huwandu hwevanhu vane utachiona hweCovid-19 huri kuti kwirei panenge pavhurwa. Tiri kuona izvi kuTexas, kuGeorgia. Tiri kuona kuti pakavhurwa vanhu vane utachiona vanenge vati wandei, zvinoreva kuti pari kuita sekuti vamwe vanhu vari kuramba vachitapurirana utachiona mumatunhu iwayo. Muno muDC matiri vari kutevedzera chaizvo chaizvo zvekuti vari kuti kunyange zvazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona huchidzi hwaakudzikira, vada kuona zvichiramba zvakadaro kwemasvondo maviri hurumende yemuno muDC isati yavhura. Kunyange zvadzo hurumende dzemamwe matunhu ari padyo neDC sekuVirginia nekuMaryland vanenge vati dzimwe nzvimbo vatange kuvhura vachicherechedza iwo mutemo wekuti vanhu ngavagare vakaraukana uye vapfeke zvinhu zvokudzivirira zvinosanganisira mamask nemagloves.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Matunhu emasvingo neMidlands anoita vanhu vekutanga vane coronavirus. Mutungamiri wenyika anodzinga basa vaEnergy Mutodi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
kuizikati.